chandiri kuona ndechekuti izvo kubva musi wa1 May kusvika musi wa31 May mapositive anga achingowanikwa i0 1 2 or 3 up to 4 chete chete. Musi umwe chete wakasiyana nemamwe mazuva musi wa13 May wakaita vanhu 9 positive Midlands province yese. Asi tiri kuona kuti kubva musi wa1 June kusvika musi wa7 June paita kamutsauko mbichani pamazuva anoita 4. Musi wa1 June pakaita 11 mapositive kwakatestwa vanhu 343. Musi wa2 June ukaita 15 mapositive kwatestwa vanhu 319. Musi wa3 June ukaita 27 positives kwatestwa vanhu 47. Musi wa4 June ukaita 8 positives kwatestwa vanhu 174. Kubva ipapo 5 6 7 tadzokera ku 0 1 2 yedu.
Chii chakakonzera shanduko iyoyi muwandu hwevanhu vanga vachiwanikwa vaine denda recovid-19 mazuva amataura iwayo?
Maonero angu ndeyekuti izvo contact tracing yavakaita yakavaita nyore, yakavalidha kuzvikoro. Kuzvikoro kune maclaster evana vanenge vakawanda in one place, so zviri nyore kutesta vese. Vakatesta vanhu vakawanda, vazhinji vachiona vechikoro vakaita mapositive iwaya, but vanhu vasiri kurwara sezvatongotarisirwa vanhu vadiki havanyanya kurwara nechirwere ichi.
Saka tingati here uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere hwakakwira?
To me hazvitarisike kunge pane epidemic yasiyana nemamazuva ese. Inyaya yangoti vakawedzera kutesta. Onai manhamba ekutesta ese mamazuva ese May wese kusvika musi wa31 May vanga vachitesta vanhu vari pasi pe99. The highest they ever tested was 99. Musi wa1, 2, 3 na4 ndiwo vatesta vanhu vakawanda. Musi wa1 vakatesta 343, musi wa2 vakatesta 319, musi wa4 vakatesta 174. Saka ndinoona kunge kuwedzera kutesta kwavakaita ndokwakawedzera manhamba. Dei vaingotesta saizvozvi nguva yese, ndinoona kunge manhamba acho aida kuzongofanana. Paita discrepancy amount of testing.